Dambudziko iri rinonzira nyanya kuwedzerwa nenyaya yekuti vamwe vana vanofamba mitunhu yakareba kuenda nekudzoka kuchikoro vasina chavanenge vadya nekuda kwekushaya chikafu kudzimba kwavo. Izvi zvinonzi zvaderedzawo uwandu hwevana vari kuenda kuchikoro. Izvi zvinonzi ndizvo zvakazokonzera hurumende kuparura chirongwa chekupa zvekudya kuvana vedzidzo yepasi kana kuti primary education kunyanya muzvikoro zvekumaruwa. Mumwe mubereki wekukarambazungu kuurungwe mudunhu remashonaland west vabenson zvarehwa vanoti munzvimbo mavo vana vakawanda vari kudonha kuchikoro nenzara nekuda kwekuti vanenge vaneta mushure mekufamba mitunhu yakareba. Dambudziko iri rinonzi riri kuitikawo mudunhu remathebeleland north sekutaura kwaamai Sara Mandla. Vachiparura chirongwa chekupa vana vechikoro zvekudya pachikoro chechaedza kwazvimba mudunhu remashonaland west svondo rapera, gurukota rezvedzidzo yepasi vatorerai mwoyo vakabvuma kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvikoro vachiti vakatambira mashoko kubva munyika yose kuti vana vari kufenda nenzara muzvikoro.
And I got some reports that some learners are fainting, especially in those learners attending schools where school feeding program is not being done.
Tiri kunzwa kuti vana vari kufenda muzvikoro, zvikuru vari muzvikoro zvisiri kupiwa zvokudya.
Vamoyo vakakurudzira zvikoro kuti zviite mapindu anenge achirimwa muriwo, madomasi nezvimwe zvinovaka muviri kana kuti nutritious gardens senzira yekutsigira hurumende pachirongwa chayo chekupa zvekudya kuvana ichi. Mukuru musangano riri kubatsira nechikafu munyika reWorld Food Program kana kuti WFP iro rine chirongwa chinoona nezvekutsigira vagari vekumatunhu munyaya dzemararamiro evanhu kana kuti World Food Program Support Cross-Cutting Priorities and the Program Support Lead Officer in Zimbabwe Muzvari Suzana Kasidova vanoti kuti zvirongwa zvekupa vana chikafu muzvikoro zvibudirire, hurumende inofanirwa kuvandudza maitiro ayo mukutenga zvinhu kana kuti procurement. Muzvari Kasidova vanoti zvekudya zvinofanirwa kutengwa munzvimbo mazviri kuda kushandiswa kuitira kuti zvipe vagari mabasa uye vanorima vanotengesa zvirimwa zvavo pedyo.
A functional homegrown school feeding program not only benefits the children, but also contributes to sustainable livelihood by creating a ready market for smallholder farmers, as well as integrating schools into the broader food supply chain.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObert Masaraure vanoti urongwa hwekutenga zvekudya kure zvichizoendeswa kuzvikoro hune dambudziko sezvo mari dzichigona kubiwa kana kuitwa zveuori, vachiti dai zvikoro zvikapiwa mvumo yekutenga zvega zvekudya zvevana.
Dzimweni dzenguva procurement yacho ichitangira pachikoro zvaigona kuti hatikubva kuve kushoma.
Mutungamiri werimwewo sangano rinomirira vadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ Dr. Takavasira Zhou vanotiwo vana vanodzidza zvakanaka kana vasina nzara, vachiti vanoona sekunge hurumende ine mari inokwana kutenga chikafu muzvikoro nekuda kwezvicherwa zviri munyika.
Hurumende ikada kutsvaga mari mune zvakanaka, mari inowanikwa, nokuti tinotaura hurumende ine 66 productive minerals dziri munyika ino. Saka
mukuru mubazi rezvedzidzo mudunhu remashonaland west vaGabriel Muma vanoti zvimwe zvikoro zviri kupa chikafu kuvana kubudikidza nekurima minde yezvikoro, asi zvikoro zvakawanda zvinonzi hazvina mvura yekuti zvikwanise kurima mapindu ekudiridzisa nguva dzose. senzira yekugadzirisa dambudziko remvura muzvikoro iri gurukota vamoyo vakazivisa kuti hurumende yakatotenga michini yechizvino zvino yekuchera zvibhorani zvakadzika mamita anodarika mazana mana kana kuti 400 meters sedano rekuwanisa zvikoro mvura yakachena. Zvikoro zvizhinji zvinonzi zviri kupa chikafu kuvana vari murugwaro rwetatu kana kuti grade 3 zvichidzika. Hurumende iri kupa zvekudya zvakaita seupfu, mafuta nebhinzi zvinoenderana nevana vanenge vakanyoreswa uye kuburikidza nekomiti yevabereki inoona nezvekudya kana kuti school feeding committee. Sezvo nzara yapfunya chisero munyika, hurumende ichishanda neWFP inoti yakatotanga kupa rubatsiro rwezvekudya kuvanhu vanosvika 2.7 million asi sangano reFood and Agricultural Organization kana kuti FAO rinoti uwandu hwevanhu vave kuda zvekudya huri kuramba huchikwira zvekuti vave kusvika kumamiriyoni matatu nezviuru mazana mashanu kana kuti 3.5 million. Dambudziko renzara iri rakonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura mwaka uno. Mumakore anonaya mvura zvakanaka dai vana vasingatambure nenzara nguva ino sezvo vangadai vachitakura kuchikoro mbuva dzakasiyana siyana dzinosanganisira chibage, nzungu, mananga, nyimo nenyemba zvingadai zvichibva muminda. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nonorai Jena.